Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare. Manera nhasi uri musi wemugovera kurume 3/2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tone ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chinoi yomirira kunzwa kuna vaNelson Chamisa avo vachange vari mutauriri mukuru weMDC Alliance Rally mangwana. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvobatana nemakambani matatu emunyika iyi mukuumba sangano richabatsira vari kunze kwenyika munyaya dzekufirwa pamwe nekuronga zvinounza mari mumhuri. America inowedzera negore zvirango zvakatemerwa vakuru nemakambani anodyidzana nehurumende yavamunangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vemuchinhoi nenzvimbo dzakapoteredza guta iri vanoti vari kutarisira kunzwa kumutungamiri mutsva weMDCT vaNelson Chamisa mangwana kuti urongwa hwavo huchange hwakamira sei musarudzo dzegore rino, sezvo vechidiki vari kutarisira zvakawanda kuna vaChamisa. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
VaChamisa vachange vari mutauri mukuru vachitaura pamisangano yeMDC Alliance kekutanga kubva pavakagadzwa semutungamiri webato zvizere. Mumwe wevechidiki vaGeshe Mujoto vati vange vasingaende kumisangano yezvematongerwo enyika asi rwendo rwuno vachaenda kunonzwa kuti vaChamisa vachataura zvinobata vechidiki here.
Chindeida unononzwa kuti achanotaura zvechii zvemabasa here kana zvisi zvemabasa here kana tichingoona kuti zvisukamira sei tozotoida kuona unonotsva chiasi chazvo achanotaura zvinhu zvine pundutso here kana kuti zvisina pundutso wendo uno tada unonotsva Chamisa kuti anonotaura nezvenyi anenge achitaura here nezvekuvaka kwenyika here kana kuti kusiri kuvaka kwenyika.
Vadzoto vati vachanzwa vatungamiri vose vozosarudza kuti vangavhotere ani.
Tozotongeso hiro uchipfanha kana kutobvisawo mudharo womukuru aripo pachigare kozvino.
Mumwe wechidiki anogara muchikono hono vaDarius Modzi vati vanotarisira kuti vaChamisa vataure zvakadzama kuti vachaita sei nenyaya yehupfumi izvo zvinoita kuti vawane mabasa.
Chidiki tinoda kunyanyonzwa panyaya dzemabasa kuti kumberi uku takagadzirwa zvipi navaChamisa. Sinzi vari vechidiki tinotarisira kuti vane muono wakafanana newedu isisi vechidiki bcause makore atararama tisina kuenda basa awandisa. Kuchikoro takabva tikachengeta masetifiketi mudzimba.
Mutevedzeri wemirongi yemisangano muMDCT vaAmos Chibaya vanoti vanotarisira kuti vanhu vakawanda vachapinda musangano wemangwana nekuda kwavaChamisa avo vavati vari kugamuchirwa zvikuru nevechidiki pamwe nevakuru.
Idzowetso mudunhu rechinhoi vanhu vese vari kufara kuridza mukururu kufarira mwana wavo mwana wechidoko Nelson Chamisa kuti anga achizoita the real new dispensation yekuti anga achitungamirira urongwa.
VaChamisa ava vachange vachimirira MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vanotarisirwa kutatsurana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chiguriwa.
Thank you. zvizvarwa zviviri zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvabatana nemakambani matatu emunyika iyi mukuumba sangano richabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika munyaya dzekufirwa pamwe nekuronga zvirongwa zvinounza mari mumhuri. More Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Sangano reDiaspora Care Forum, DCAFO, raparurwa zviri pamutemo muJohannesburg kuSouth Africa nemunyarikani waro vaAustin Moyo pamwe nemukuru waro mutsva vaSox Chikovero. Vachitaura pakuparurwa kwesangano iri, vaMoyo vati chinangwa chikuru chesangano ravo ndechekukurudzira vari kunze kwenyika kuti vakwanise kuita mabasa anovapa mari kuitira kuti vasazoshupike nematambudziko akaita serufu nemamwe.
Tinoona kuti vazhinji vacho vamwe vasina madocuments, vamwe havana nzira yekuti kana vafa vari muSouth Africa miviri yavo inotora about maybe 3 weeks or so vasina kuendeswa kumusha. So Diaspora Care Forum taitanga because tinoda kuti tibetsere vanhu vekuZimbabwe kuti vave nedignity kana vari muSouth Africa, kana munhu ashayikwa ari muSouth Africa pave ne a way kuti vaendeswe kumusha.
VaMoyo vatiwo masangano achange achishanda neDicafo achabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mukutanga mushandira pamwe mabhizinesi pamwe nekuchengetedza mari zvine hungwaru senzira yekusimudzira upfumi hwenyika kana vachinge vazodzokera kumusha. Vachikohwero vatiwo DICAFO ichashanda nevanhu vari muSouth Africa, Botswana, Swaziland, Namibia neMozambique.
Good example yatoda kutarisa ndeyekuti tikaona zviri kuitika kuRwanda. Rwanda is iri kusustainwa nediaspora. Diaspora ndo iri kusustaina investment yemuZimbabwe. Saka Diaspora Care Forum iri kuuya neyatinoti 2-in-1. There is a funeral policy, there is a cashback. Cashback ndiyo commission iri kuitwa set aside yekuti kana vanhu vachinge vawanda paplatform vavepo ipapo vanogona kutorerwa mari iyoyo vopuhwa vachifandiwa mabusinesses avo vaenda kumusha, kwete kuti kana vadzokera kumusha vanhu vosvika vachikumbira mari kana kuti mabedens vasvika kumusha wabva kudiaspora.
Masangano emuSouth Africa achange achishanda neDicafo anosanganisira GuardRisk, Prosperity Funeral Advisors ne Retail Funerals. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vari kuwedzera negore zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru pamwe nemakambani anodyidzana nehurumende yemuZimbabwe. VaTrump vanoti vakatora danho iri nezuro sezvo pasina zvachinja muZimbabwe munyaya dzekodzero neutongi hwejekerere kubva pakatanga zvirango izvi muna 2003. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya yedanho ratorwa navaTrump. Asi nengo yeZANU-PF vaBelieve Gaule vaudza Marvelous Mhlanganya huye kuti havawirirane nedanho rakatorwa navaTrump.
Danho rakatorwa nemutungamiri weAmerica danho risina kunaka. Danho risina kunakira nyika yeZimbabwe. Danho rinovanakira ivo avo neshamba dzavo. Butisusu harina kunaka for vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakatarisira kuti zvaitiwa nemutungamiri mutsva zvakanakira munhu wese. Tichienda mberi uku hatidi kunyudzwa nyaya dzemafanishini. Nyaya dzemafanishini dziri kubva kupi? Isusu tichiona zvinhu zvichifamba zvakanaka nyore nyore.
Munoona hurumende ichizokwanisa here kugadzirisa zvinhu zvakadai seutongo hwejekerere kuitira kuti zvirango izvi zviwanikwe zvichizobviswa neAmerica munguva inotevera?
Ndiri kuona zvichibviswa zvirango izvi tapfuura maelections apa, zvinhu zvinenge zvafamba nyore. Sekuona kwangu vana Trump ava, inini ndine problem nedambudziko navana Trump. Handitofunga kuti pamwe taita munyama kuti tasvika pandima yakadai tachida munhu ane pfungwa dzakaita saObama, ane pfungwa zvakanaka naka. ZvaTrump zviya zviya inini ndongozviona kuti aiwa, senyika hatidi masanishini. Taneta nezvinhu zvokuzva nenyaya dzamasanishini. Toda kuti nyika yedu inake, toda kuti tigadzirise nyika yedu, tishande pamwe chete. Hatidi vamwe vanoenda kunokumbira masanishini kuback door. Isisi masanishini tapedzerana nawo. Zvatinakira ndezvekubva kwaMugari Mnangagwa agadzirisa nyika. Nyika yatotanga kuonekwa kuti yaikuinda kupi. Nyika dzekumadokero ngavadzise masanishini, zvinotikanganisira zvinhu zvakawanda. Ma investors haasi kuuya nenyaya iyoyo, nozvizingira mai investors. My investors are not an environment, it's not a sanction.
Awa vange vari nengo ye ZANPF va Believe Gaule vachitaura na Marvelous Mhlanganya uye vari kucholocho. Asisa chigaro we MDC team America va Dan Moyo vanotiwo danho rava Trump rinoratidza kuti America inoziva kuti hapana chati chachinja muZimbabwe.
Zvoreva kuti hapana chachinja pamaonero avo ende nesu tinovhumirana nazvo kuti hapana chachinja kuZimbabwe because zvese zvakaitika kuti zvakaitisa kuti masanction aisiwe pekutanga hazvisati zvambochinja. Chakachinja chete musoro wezanupf pavakabvisa one musoro vakaisa mumusoro asi zvese zviri underlying mapolicies avo totarisa posa for instance totarisa aipa totarisa mamedia reform that isusu sevanhu vemdc have been calling for nguva yakareba zvese zvinhu zvakadaro hazvisati zvamboitiwa kuZimbabwe saka hatisi kuona chinjo rakaitiwa rungaite kuti masanction abvisiwe.
Tichitarisa kuti nyika yakatarisana nesarudzo, munoona zvichabuda musarudzo iyi zvichizoita here kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvizobviswa mune ramangwana?
America iri clear zvinofanira kuitiwa kuti even maelection acho aoneke semaelection ari free and fair. Chekutanga media inofanira kuvhurika for everyone. ZBC inofanira kuti ikave marali emapato ese ari kukontesta not just ezanupf. Secondly, mareforma anofanira kuitiwa aakataurwa iwayo yekuti vanhu havafaniri kushungurudzwa kumaelections vanofanira kuti vavhote vari free and fair. Saka zviri pavari vanhu vezanupf kuti vameke sure kuti zvinhu zvakadaro zviri in place.
Sachigaro weMDC team America vaDan Moyo vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye vari muVirginia kuno kuAmerica.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Hurumende yava Emerson Munangagwa yasvitsa nhasi mazuva zana iri muhofisi. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa pfungwa dzevanhu pamashandiro ehurumende iyi.
Mukuru wezangano rehashtag This Constitution Our Constitution, Muzvare Abigail Mupambi, vanoti chinhu chikuru chavanoona chaitika muhurumende yavamunangagwa kugadzirika kwehukama pakati pemapurisa neveruzhinji. Asi vanoti pane zvakawanda zvinosanganisira kuvandudza mitemo inobatsira kuve neutongi hwejekerere pamwe nekugadzirisa upfumi hwenyika, vamunangagwa varungotaura chete pasina zvinobatika zviri kuitwa.
Vamunangagwa vagona zvikuru sei kutaura kuti Zimbabwe yatarisira kushanda navamwe yava ready kugamuchira kuti ite business nedzimwe nyika. Asika dambudziko ndero kuti haisi nyaya yekutaura, inyaya yekuti chimiro chedu senyika, chimiro chedu even takatariswa secabinet yedu, chimiro chedu sevanhu vanofanira kunge vachitengeseka, vanhu vari mberi vanotengeseka here kuti investor agone kuti aiwa regaendende kuZimbabwe.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti zvisinei nekuvimbisa kwavo shanduko kunyanya mune zvematongerwo enyika, vamunangagwa vana zvakawanda zvavaita pakuvandudza mitemo yakasiyana-siyana zvikuru ine chekuita nesarudzo.
Vamunangagwa vakaita vimbiso kuti vachashandura politics dzemunomba dzisave dzokutukirirana, dzisave dzoku chikisitira na zisave poisonous asi tiri kushamisika kuti ndivo ivo mbune vari kunyanyobatikana nenyaya yehead speech kutukirira maopposition parties kutukirira ma G40 varikushandisa head speech kunyanya kumapolitical opponents avo ndiyo tsika yaingoitwa navamugabe naivo vanenge vasiri kuda kushanduka kubva patsika iyoyi.
Mukuru wezangano replatform for youth in development vaClaris Maduku vanotsigira maonero ekuti kunyange hazvo vamunangagwa vakavimbisa uye vari kuramba vachitaura kuti vanoda sarudzo dzakachena hapana zvinobatika zvavari kuita kuti izvi zvive zvichaitika. Vanotiwo nekuda kwekuti vamunangagwa vakapinda pautungamiri vachibatsirwa nemauto vanoona sekuti munyaya dzezvematongerwo enyika hurumende yavo ichiri kuita utongi hwechisimba sezvaingoitika muhurumende yaive yava Robert Mugabe.
Hurumende yamunangagwa ihurumende yakauya nekuda kwetatingati ku sekuti vari kutonga nemasoja saka tinongona ndekutungamiri kwavo huchiri kungoratidza zvekuti huchiri kutungamiriri kuda kushandisa chisimba sekuti mastudents kunasti vanga vachiita mademonstrations vakasprewa mvura pano nepapo vese vanenge vaida kuedza kupikisa hurumende sekuti tinoona kuti kubulawayo pane vakaenda vemutwakazi vakabatwa vakarohwa vanga vachida kuti vataura nenyaya dzegogura hundi saka ndinongoti pama 100 days avamunangagwa zviripo zvakawanda zvisati varambidza kuti vari kubudirira mune zvavakataura.
Mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega Thelma Chikwana anoti kusvika pari zvino munyaya dzezveupfumi veruzhinji havanganyanyogunun'una pamashandiro avamunangagwa sezvo ari kuedza kugadzirisa ukama nenyika dzekumadokero idzo dzange dzave makarasi onani nezimbabwe.
Tingati pachiri padhuze kuti tingataure nyaya yekuti ikonomi yanga yatovandudzwa ende uye hatingaexpekte kuti pangatoita madhiri mahombe hombe angaitike pa3 months papapa plus toda kutarisa futi nyaya yekuti vamunangagwa pavakatora chigaro sapresident nyika yedu yanga iri pachirungu epariah state saka izvinozvo we cannot run away from the fact yekuti vanhu vakuita kanenge kainterest maforeign investors vaneka interest kekuda kuuya kuzoisa mari yavo mukati meino nyika ino.
Chikwana anoti panyaya yehuori uhwo vakapika kuti vacharwisa zvachose vamunangagwa vari kukundikana nekuda kwekuti bato ravo rezanupf rine nhoroondo yekusave nehanya nekugadzirisa dambudziko iri. Nhau rehurumende reherald rinotiwo vamunangagwa nehurumende yavo vakwanisa kuita basa rinoyemurika mukati memazuva zana vapinda muhofisi asi veruzhinji vacharamba vakaisa maziso avo pana vamunangagwa nehurumende yavo vachida kuona kuti vachakwanisa here kunyatsounza shanduko ichava papundutso mukati memwedzi inotevera sarudzo dzisati dzaitwa munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rwendo rwekushanyira Africa rwegurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson mukana wekuti America izviise pakanaka mukubatsira kwayo nyika dzemuAfrica uye kuburitsa pachena kukosha kwakaita ukama hwayo nenyika dzemuAfrica. Mumwe mukuru mukuru mubazi ravaTillerson anoti rwendo urwu rwakanangana nenyaya dzeupfumi uye kutengeserana paine chinangwa chekuvaka utongo hwejekerere, kugadzikana uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu vemuAfrica. Murwendo rwavo rwekutanga kuAfrica kubva musi wakurume 6 kusvika kurume 13, vaTillerson vachasangana nevakuru vakuru venyika dzinoti Chad, Djibouti, Ethiopia, Kenya neNigeria. Yasvika nguva yekuti tichinzwa chirongwa cheWomen's Forum chatinopiwa nemugovera wega wega naMarvelous Muhlanganya huye.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tatiregai timboendawo kumaruva timbotarisawo upenyu huri kuraramwa nemadzimai ekumaruva. Taita isu rombo rakanaka takwanisa kuwana mumwe mudzimai anogara iye kugokwe.
Ndinonzi Silivaziso Nduna, ndiri kugokwe Mateta.
Kwakadii ikoko kugokwe kwamuri? Imi semadzimai zvii zvamuri kubata iko kutanga kwegore kudai?
Kugokwe kunofaka oma tingori gere isu MP wedu havana zvavari kumbotiitira kana zvinoonekwa zvine chimeso last year muna December vakauya vachitishambisa mavhura vachiti vanozowanawo zvekusiisa but hapana chatakawana taangopiwa zvigudu zvepipo kachigudu kadiii saka hapana kana chatiumbobatsirirwa nacho
mabasa api amuri kubata kuti muraramisowo mhuri
kungorima wekoku asi hazvina zvazvobetsera nekuti zvekutsva mbeu dzacho takapiwa zvedu apo nepapapo mwe vainyimwawo nemasabhukwani hazvibetseri nekuti zvakatsva
imi mune vana vangani uyezve muri kuvararamisa sei vari kukwanisa here kuenda kuchikoro nezvimwewo
ndine vana vaviri asi zvekuti vaende kuchikoro zvacho ndo zviri kunetsa vari kuendawo zvavo asi havasiwana vabhadharira sfees inini ndakafirwa nemurume saka handina chekuti ndivabetsere nacho kungoendesawo kuchikoro musa vanenge vadzingwawo ndizvozvo vodzoka vogara pamba tozhazhaza zvopera saka hakutongokanga wayo hatina kana chatiumbobatsirika nuzvipara
dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maivati chii pamusaka pemararamiro amuri kuita imi semadzimai
taingokumbirawo kuti dei vatiitirawo zvimwe zvimapurojekto zvishomawo zvekuti daitawanawo kubatsirikawo nemhuri dzedu nekuti vazhinji vedu vemazera edu ndo vari kunyanya kufibha nevarume saka inyaya yekungotambura hapana kana chati kumbobatsirika nacho kana dei vatipawo cherowo zvihuku kana chii zvekutiwo tingowanawo kubatsirika zvekuti ite papurojekt
makanyoresa here kuti muzokwanisa kuvhota iro gore rino
inini ndakanyoresa
asi mamwe madzimai emunharaunda menyu imomo vakaenda here kunonyoresa
vashoma vakanonyoresa vamwe vanoita zvezvicheshewo dzinorambawo kuvhotesa dzakaisati asana washawa vamwewo vanenge vachitiwo hazvina zvazvobetsera nekuti hapana chenji inoitika
asi imi mune tariro here kuti pane zvichasanduka semudzimai wechidiki zvii zvamakatarisirawo pachaitwa sarudzo dzegore rino
ini ndakatarisira kuti vachamisa vachahwina ende ndine hofu chaiyo yekuti vachahwina ende nyikaichanaka kana vahwina
tombotarisawo zvedu zvimwewo zvamungade kuona imi semadzimai zvichigadziriswa zvii
zvinhu zvakaita sekuti nherera dziiwanawo kuendeswawo kuchikoro dzichibhadharikwavo nehurumende nekugadzirwa kwemarodzi nekuti kufamba kuri kunetsa sekwedu kunoku taitya kungonge tine tara pagokwemanoti rodzi bati hapana tara yacho tanzwa nemadhaka hakufambiki kuti uinde kutauni kwacho kunotonetsa nezvimwewo zvakaitawo sekuti vanhu vawaniswe mabasa hakuna kana tinongori gere izvozvi mukauya kunoku vakomana vechidiki ava vanongoita basa rekusuta mbanje nefodla nedora hapana mamwe maaktivhitisi avari kuibatsirisa nawo nehurumende sesu kurugo kwekunoku takasara zvisingaiti
tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous tosangana newe zvakare svondo rinouya nemugovera regai tibva tapinda mune chimwe chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu Our Lives icho tinopiwa naJonga Kandemiri weStudio 7
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvemashoko akabva kuna sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba ekutenda mapato ezvematongerwo enyika masangano akazvimirira pamwe nehurumende nekubudirira kwavanoti kwakaita chirongwa chekunyoresa kuvhota chebiometric voter registration BVR muhurukuro yedu tine mukuru werimwe remasangano akashanda zvikuru mukukurudzira vana veZimbabwe kuti vange vachienda kunonyoresa kuvhota Zim Rights va OK Machisa. Tinogamuchira ine mufaro pa Studio 7 va Machisa.
Tinotenda.
Va Machisa, sangano renyu re Zim Rights tinona rakanga richita zvakakosha munguva yekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota. Imi sesangano munonzwawo sei muchitendwa kudai nezeka?
Ayo, ayo mashoko atinotambira nemufaro mukuru tichitendawo iye mukuru weZimbabwe Electoral Commission naichigumba. Tichiti kana muchinzwa muchipendedzwa saizvozvo nebato rakaita sairo kana nemusangano wakaita saiwo, zvinotipa isusu manyukunyuku, uyewo zvinoita kuti kana patinenge takuti tiri kushanda semhuri imwe chete yakananga kukurudzira kodzero dzevanhu, kurudzira kuti vanhu vemuZimbabwe vawanikwe vachishanda kana kuti vachiita zvinoita kuti vasarudze vatungamiriri vavo zvakasungunuka, zvinotipa manyukunyuku, zvinoitawo kuti vanhu veZimbabwe vazive kuti aiwa kuda pane pfundutso pamberi apo. Saka inini ndakamirira musangano weZimbabwe Human Rights Association, ndinoda kupa kutenda zvikuru nekuonekwa kwatakaita neZimbabwe Electoral Commission kuti pane kamwe kanhano katakaita kuti tivandudze basa ravanoita, nokuti isu senge chibetsera kuti basa ravo rienderere mberi.
Tichitarisa chirongwa chese chekunyoresa kuvhota ichi, taimbonzwawo muine zvinyunyuto pano nepapo. Zvimwe zvezvinhu here zvokuti makasvitsawo kuzeki kuti inge ichizotarisa mune ramangwana?
Hongu ndoda kutsimidzira zvatinogara tichingotaura tichiti zvinhu zvatinoona zvinenge zvakashata hatiregi kutaura ba, ingave hurumende yakanganisa, angave hatingati pachirungu maindependent commission anenge akanganisa, tinonyatsotaura towirirana kuti zvinofanira kuitwa sei. Chekutanga chandingada kuzivisa mune veZimbabwe ndechekuti pane kushungurudzwa kwaiitiwa vanhu vedu pavanenge vachiita door-to-door, yatingati pavanofamba vachikurudzira vanhu kubuda kuenda kunorejista kuvhota. Takambonyora tsamba yekuti aiwa pane mamwe mapato ari kushungurudza vanhu kuzeki, tikazonyora ine tsamba yekutaura kuti pane nzvimbo dzanga dzisingasvikiki zvikuru nevanorarama neurema hwakasiyana-siyana. Zvinoreva kuti hamusi kuda kuti vamwe vanhu vaende kunorejista. Takanyora tsamba kuzeki, tikazonyorazve tsamba yekuti onai pane masabhuku madzishe vari kushungurudza vanhu vakarekera kune rimwe bato. Tikanyora tsamba, tikazonyora tsamba yekuti tarisai kune vari kutora maslips aya yekuti kana munhu aenda kunorejista kuvhota, pane vanhu vanotora vanokuti tipe tarise serial number ipo tonyora pasi nezita rako. Zvese izvozvo zvinhu zvataitarisa tichibuditsa pachena kuti izvo hazvibvumirwi nemutemo. Kutaura kuno kune ari kujere izvezvi nenyaya yekutorera vanhu zvimaslipi zviya zviya kumasvingo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaMachisa kuwana nguva yekutaura nesu. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa, maita mhuri yeZimbabwe.
Manga makateerera kumukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda Jonga Kandemiri nechirongwa chako chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu. Tosangana zvakare svondo rinouya.
Ochi property, oskidi, takabata, icho, andidi nacho, koda, tikagara tichichema misozi ichapera. Tava kuda kumbofara woga, nekuti namuye Mungu atirambiri jema. Aunde, aunde. Tava kuda kumbofara woga, aunde. Atindopete hau pamureza tichichema. Aunde, aunde. Tava kuda kumbofara woga, aunde. Aunde. Nachinga bedza au pamureza tichiche mavo. Aunde. Tava kuda kumbai mazine message. Ko ndizo tiri kutaurwa makombi. Gile nora kubata fiyo. Oguma bubu ukuta fara. Uye buwezi kumandara. Nekumbare kuwadzana. Vempiu kumufombi. Kuchitungiza nekudziva rasekwa. Ona kufara kwa chokwa dindoeta kana kuchema.
Nago kamanzika kila ti. Regai timbofara. Tabatashuka kuma gumo kwechirongwa chedu, asi regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chinoi yomirira kunzwa kuna vaNelson Chamisa vachange vari mutauri mukuru weMDC rally ichaitwa munzvimbo iyi mangwana. zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvabatana nemakambani matatu emunyika iyi mukuumba sangano richabatsira vari kunze kwenyika munyaya dzekufirwa pamwe nekuronga zvirongwa zvinounza mari mumhuri. America yawedzera negore rimwe chete zvirango zvakatemerwa vakuru pamwe nemakambani anodyidzana nehurumende yava munangagwa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ngatisangane zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube achikupai nhau dzendebele.
So we see.